Vamwe vateveri vechikwata ichi vakatungamira nerimwe bhazi nezirumanheru kubva kuHarare. Vamwe vacho ndokuzotevera nerimwe bhazi rungwana nerwanasi kuenda kuzvishavane, uko vari kudzoka vakabata pointi imwe chete. Dimbare yaita mangange 0-0 neFC Platinum mumutambo waunganidza vatsigiri zviuru zvishanu, avo chete vanotenderwa nemutemo kuona mitambo yakadai nechikonzero chekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvikwata zviviri izvi zvapinda mumapoints manomwe, uyezve pachinhano chechipiri zvakaenzana nengezi Platinum Stars iyo iri kutamba neCapes United nemuvhuro. Asi rwendo rweDynamos neFC Platinum rwekutora mukombe ruchiripo, sezvo kuchiri nemitambo 32 kuti mukombe uyu uwane anoutora. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatinashe Museti vanoti mukombe hausi kuenda kuDynamos kana kuFC Platinum, asi kungezi Platinum Stars iyo ine murairidzi mutsva Tekshua Chiragwi.
Gezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Asi Chicken Inn ndiyo yapinda pamusoro petafura nezvibodzwa mushure mekurova Blauwe Chiefs 2-1 muLuveve Stadium. MaGamecocks aenzana nemanika Diamonds pamapoints mapfumbamwe, asi Chicken Inn yaenda pamusoro neukanda zvibodzwa zvakawandisa. Asi manika Diamonds inokwanisa kudzokera pamusoro pegungano iri kana ikarova Herentals National Sports Stadium mangwana. Mumutambo mumwe watambwa nhasi, Yada neBlack Rhinos dzaitawo mangange 0-0 muBaobab Stadium kuMondorongezi. Makundano enhabvu aya akadzoka mushure mekumbomiswa kwemakore maviri kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mimwe mitambo iriko mangwana nemumwe nemuvhuro apo Capes United iri kusangana nengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.